Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 4, 2024. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti mbavha dzakaba $4 million kuvulawayo nezuro hadzisati dzasungwa. Imwe nyanzvo munyaya dzezveupfumi inoti mari yeZig ndiyo mari ine uremu hwakaderera kudarika dzimwe nyika dzepasi rino. Vaimbova gurukota rehurumende vachinga Dhube vakashaya nezuro vanoitwa gamba renyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa achiri kutsvaga mbavha dzakaba mari inosvika mamiriyoni mana emadhora ekuAmerica kana kuti $4 million mubhanga reEcobank muvulawayo nezuro. Vanhu vatanhatu ava vanonzi vainge vakapakatira pfuti vaine motokari yerudzi rweFord Ranger chena. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaNyati.
Yes, it is. Kana tine mashoko ekupa veruzhinji kana vatereri nhautichakuudzai, but chatinongokumbira vanhu ngavambopa mapurisa mukana wekuferefeta nyaya iyoyi.
Ko, takambonzwa vamwe vakutaura pamadandemutande apa kuti vanhu ava vabatwa ichokwadi here?
Isusu semapurisa tinozvitaurira tega, hatitaurirwi nevamwe vanhu. Saka zvatinotaura isusu ndozvatinenge tichiita. Zviri kutaura pasocial media isusu hatizvizivi.
Ko, kana paine vamwe vangaita umboo kana kuti vanenge vakaona kuti vanhu ava ndianani sezvo vanenge vangori pavhidhiyo, munokurudzira kuti vaite sei?
Ndofunga kubva nezuro kusvika nhasi takataura nzira inokwanisa kuti veruzhinji vataure nesu kana vaine mashoko. Kuti vashandise iwhatsapp number yedu 0712800197703631. Isusu mapurisa tinozvitaurira tega, kwete kuti vanhu vari pasocial media vanenge vasina chokwadi vanyepere vanhu.
Vanga vari mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. The Voice of America, VOA. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Steve Hank avakambo vachipanga mazano chivatungamiri venyika yeAmerica vane chitsama vanyora padandemutande ravo reX kuti mari yeZig ndiyo ine uremu huri pasi munyika dzepasi rino zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vatiwo Zimbabwe nekuda kwekudhinda mari yakawandisa ndiyo ine mitengo yezvinhu inodhurisisa zvichienzaniswa nedzimwe nyika. Pakukwira kwemitengo kana kuti inflation yepagore, vaHank vati Zimbabwe iri pachiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi masere nemashanu kubva muzana kana kuti 1385%. Sudan iri kutevera Zimbabwe uye ine hondo, zvinhu zvakwira nezvikamu zana, dzodzokorora, zvinhu zvakwira nezvikamu mazana matatu nemakumi masere nemaviri kubva muzana kana kuti 352%. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Hongu mari yedu yakasimukira zvakanyanyisisa, mari yedu yeMaZig. Asi mungada kutarisa kuona kuti panoshayiwa mari simba yenyu yenyika. Kuverengedza kwacho zvinoreva kuti maUSA anenge arimo mumari iyoyo anogona kubudisa chimiro chekuita sekuti mari yakakura zvakanyanyisa, izvo inyaya yemutengo wemari yereti.
Mungajekesa ipapo?
Nekuti kana reti chinodonha zvakanyanyisisa, Zvino Ramayuta nyanga asina kuwanda uwandu hwawo anongokwira chete nenyaya yered. Asi handira kuramba kuti tine mazigi akanga ati wandei munyika medu panguva yatingati yatakabva patakatanga kuisa urongwa hwemazigi kusvika pari zvino. Tingangoti kuti ndinatopai chimiro chacho sezvachiri. Tingangoti isusu mari yedu inokosha, inoshandisika zviri nyore, inotariswa kana tichitarisa panyaya yekukwira kwemutengo kwezvunhu, yechikero chokwira kwemutengo kwezvunhu yemazigi inonzi reserve money, yakakwira zvakakusvika pai tingangoti mabhiriyoni matatu nezvidimbu zvisere 3.8 billion.
Ndiri inoyo
mwedzi waAugust watakabva uyu, asi achibva pamari ingasvika pamabhiriyoni imwe chete nezvidimbu kuda zvitanhatu 1.6 billion mwedzi wacho wekumashure watakanga tabva uyu.
Izvi zvinorevei?
Zvoreva kuti takatarisa isusu pabhanga redu tichierenga, handisi kuziva kuti vahangi avo vanomawana kupi mashomu avo, but isusu pahurumende takanga tichiti mari yedu yakakwira zvisina kusvika ikoko kwavari kutaura. Hatirevi kuti haina kukwira zvayo, asi kuti haina kukwira kusvika kwavari kutaura ikoko.
Chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abata unyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoshanda neDurban University of Technology.
Tingati muzvinafundo Stephen Heng vanyatsokubaya dedendemukanwa namiriro akaita matambudziko eZimbabwe nechikonzero chiri kuita kuti zigi ridonhe. Pakuparura kwavaita research yavo yavaita vanoratidza kuti mari yenyika ikadibane supply yakawedzera ne 246% per year compare between now September October na October wegore rapfuura. Izvozvo taizvitarisira kana muchikutondera papurogiramu ino takambozvitaura kuti language yekutaura governor wecentral bank yekuti not under my watch, I want print money, ndeyenhema.
Nechikonzero chei?
Nekuti Reserve Bank payakangoparura chirongwa chekuti inotora 25% yemaexports aitwa nekambani. Kambani ikatengesa zvigadzirwa zvayo kunze kwenyika, sekuti yatengesa zvinodhura $100, $25 inotorwa neReserve Bank, vobva vapiwa mari yacho yerizigi ishandisa official exchange rate. Izvozvo chete vanonge vatoprinda mari, nekuti mari iyoyi iyi ye-$25 inoda kuti inge ine mari yezigi yaprindwa. Saka ndosaka muri kuona kuti pari zvino uwandu hwemari munyika hwawedzera ne-246%. Vamushaya vanhu vari kuprinda mari, mitengo yakwira ne-1385% sezvaonekwa nava Stephen Heng. Vari kuAmerica vari kuzviona variko, asi maZimbabwen vanosangana nazvo mumashopu direct vachiona mitengo ichikwira zuva nezuva.
Ko iko kudzikiswa kweuremu hwemari yezigi kunorevei chaizvo?
Ipapa pakatowedzera Reserve Bank rate kubva pa-13.56 kuenda pa-25. Vakatokwidza mutengo automatically, nekuti hakusina shopu inonge ichishandisa rate ye-13, yaakutowedzera mapurize anechi ne-25. Mamwe mapurize ekublack market rate yaakuma-45. Saka dambudziko riri kunosangana nemutengi nemushandi, hurumende yainyatsa kuisa vanhu panguva yakaoma.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoshanda neDurban University of Technology vari parunhare kuSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Varayiridzi vemuzvikoro zvepuraimari nesekondari vanoti hurumende inofanira kusimudzira mari dzavo dzemihoro uyezve kuvawanisawo zvikwanisiro zvakaringana zvokuti vaite basa ravo nemazvo. Mashoko evadzidzisi aya anouya apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukosha kwevarayiridzi reWorld Teachers Day mangwana. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Hurumende nhasi yacherechedza zuva revarairidzi reWorld Teachers Day ichiita mhemberero pachikoro chenevana Primary School kuGokwe, apo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachiti iri izuva rakakosha zvikuru rekupembedza mabasa ari kuitwa nevarairidzi munyika. Vandoro vanoti varairidzi vaungana kubva kumatunhu ose gumi enyika vachicherechedza zuva iri iro rinopembererwa musi wa5 gumi guru gore rega rega.
Varairidzi vedu vanhu vatinonzwa manyukunyuku kuti tinavo. Nyika yeZimbabwe iri pamusorosoro panhau yatinoti literacy pasi rose. Tinofara chaizvo.
Asi munyori werimwe sangano rinomirira kodzero dzevadzidzisi vekumaruwa vari muzvikoro zvepasi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vanoti havaoni chekupemberera pazuva iri nekuti vadzidzisi vari kunonga svosve nemuromo.
Varairidzi vakange vaita participate mumaactivity yayo vaakuwanikwa vachasungwa, vaakuwanikwa vacharohwa, vaakuwanikwa vachadzingwa mabasa.
Mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vari kumaruwa reZimbabwe Rural Teachers Union vaGibson Mushangu vanoti vadzidzisi vari kumaruwa vanodawo kutsigirwa zvakanyanya sezvo vaine nhunha dzakati wandei kudarika vamwe vavo vari mumadhorobha.
Kuvapa kana mabhazi anovatakura kupera kwemwedzi chavo vari mumaruwa vachienda kunotenga zvinhu zvetinotenda kutipawo minda yekurima. Saka zuva iri tinoricherechedza takanyanya kurirekera pakuti simba remurayiridzi weparuzevha ngarirambe richitendwa zvinoenderana nekubata kwaanoita.
Vadzidzisi vanoti vari kusanganawo nematambudziko ekutadza kuenda kuzvipatara panguva dzekurwara sezvo vazhinji vavo vasingakwanisi kubhadhara mari dzemamedical aid. Vanotiwo basa ravo iro raimboyemurwa zvikuru munharaunda rava chiseko chenyika sezvo vave kutadza kuita zvavaisimboita makore ekare zvinosanganisira kuendesa vana vavo kuzvikoro zvepamusoro, kuvaka dzimba, kutenga dzimotokari uyewo kupfeka mbatya dzinopa chiremerera nezvimwe. Vandoro vanoti zuva ranhasi iri harisi rekunangana nekutaura zvinetso zvevarairidzi zvekuti mihoro yavo yakamira yakadai nezvakadai nezvakadai.
Izuva rekuvapembedza zvavari kugona kuita kuti isusu education system yedu ikwiridzirwe.
Kunyange vachidaro zvavo Vandoro, munyori musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti mudzidzisi wemuZimbabwe chava chiseko chenyika.
Asi tinongoramba tichikurudzira hurumende kuti zivai kuti imini kuti muzotonga nyika ino makadzidziswa. Saka toramba tichingodzokorerapo kuti varairidzi vakapuwawo mari inotenga, vachikwanisa kuendesa vana vavo kuzvikoro, vachikwanisa kuzviraramisa, zvinobatsira nyika.
Mumwe mubereki wevana vaviri vanodzidza paMaterera Primary School kwaSeke mudunhu reMashonaland East, Muzvare Success Sampambi, vanoti sevabereki vanewo musenzekete wekubatsira hurumende kuti vadzidzisi vararamewo upenyu huri nani.
Ndofunga kuti ngavaite maprojects muzvikoro. Tikangoziva kuti kuchikoro kwevana kunotengeswa huku ende hadzisi dzechikoro, dzidzi dzematicha, toziva kuti panorimwa howa pachikoro, tinoenda tichinotenga tichivasapota kuti vabereki.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvedzidzo uyewo vari munyore wemabhuku akamboita mudzidzisi kwemakore mazhinji vatonderai Matema vanoti zvakakosha kuti paitwe mubatira pamwe mukusimudzira upenyu hwevadzidzisi sezvo vanhu ava vakakoshera nyika zvakanyanya.
Ticha kana murayiridzi ndiye anopa hwaro hungave hunhu. Saka ticha munhu akakosha zvakanyanya.
Asi kunyange vadzidzisi vari kuti vari kusangana nematambudziko akawanda kudai, hurumende inoti iri kuedza nepese painogona kuti nhunha dzavo dzigadziriswe. Chitatu chadarika, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimbisa kuti vashandi vese vehurumende vanosanganisira vadzidzisi vachawedzerwa mari dzavo dzemuhoro. Zvichitevera vimbiso iri kupiwa nehurumende yekuti ichagadzirisa mihoro yevashandi vayo kusanganisira varairidzi, vakuru vanoti tinotenda maruva tadya chakata. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa muchingurika shiri, vazivisa mhuri yavachinga Dhube vakashaya nezuro kuMata Dei Hospital muBulawayo kuti vapiwa chiremera chegamba renyika. VaDhube avanga vave nemakore makumi masere nematatu ekuberekwa vanonzi vakashaya nechirwere cheitsvo. Retired Colonel Dhube vaive murwiri werusununguko uye vakambova gurukota muhurumende. Vainge vari kudivi reZipra munguva yehondo. Vatereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu apo patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi updates nechekuruboshwe, motsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Apadiwe link kuti munge muchipinda. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nasi tiri kutarisa nezvehuwandu hwevanhu vaurayiwa nemafashamu akakonzerwa nedutu mupengo Helen, uwo unonzi huri kuramba uchikwira, vanhu vanodarika mazana maviri vachinzi vakanga vave kuzivikanwa kuti vakafa pakupera kwezuva nezuro china mumatunhu eAmerica anoti Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia neTennessee. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakashanyira mamwe ematunhu akakanganiswa nemafashamu aya anoti Florida neGeorgia vachizvionera voga kuparadzwa kwakaitwa nemafashamu aya. Vanhu vakawanda vanonzi vakasarawo vasina misha, zvekudya pamwe nemvura yekunwa, uye mimwe migwagwa mikuru inopinda matunhu aya inonzi yakakanganiswa, izvo zvanga zviri kukonzera kunonoka kupinda kwerubatsiro. Mukuziya nezvedambudziko iri, tabata chiremba vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Simbi Soranga, avari mudunhu reNorth Carolina.
Mafashamu aitika aya anga asingatarisirwe kuti achasvika kunzvimbo idzi. Sezvatinoziva, Hurricane Helen yanga ichinzi iyo chanyanya kubata Florida. It seems my areas akaita sana Asheville, North Carolina, Knoxville, Tennessee, zvoita Georgia neSouth Carolina akazoaffectwa zvakanyanya zvanga zvisingatarisirwe. Saka sezviripo izvozvi, kune vakasarasikirwa noupenyu, vamwe havasati vaitwa accounted for, asi hurumende yekunoku yaita iyo kuti even military iende inobatsira, nekuti zvipatara zviri overwhelmed. Mamwe macompanies like anogadzira mafluids atinoshandisa muzvipatara ari in those areas akaaffectwa as well. So it's a lot and we pray for everyone in the region.
Asi tichiona mashandirwo ari kuitwa nevanopa rubatsiro nekununura, muri kuonawo here vari kufambirana nedambudziko iri?
Panditiri kuona vari kuita the best they can, nenyaya yekuti mafashamu aya aaffecta madifferent sectors eeconomy kana kurarama kwevanhu munzvimbo dzakaaffectwa sana Asheville. Izvi zvinosanganisira kuti cellphone provision, saka macellphone companies like vana Verizon nana AT&T vari kuita what they are side. Kwoita infrastructure yakaitwa disrupted including ma interstate, ma highways. Kuno inonzi FEMA, Federal Emergency Management Agency, iri kuitawo one side, and kunza vakaita military to make sure even zvipatara zvingange zviri overwhelmed zviri kuwana support. So I think that of course you want recovery to happen sooner, but I think they are doing whatever is possible, and va Biden kunoku vakatiwo whatever my resources are needed they will be made available.
Chikafu nemvura vanhu vari kukwanisa here kuzviwana vari munzvimbo dzakaaffectwa kana dzakakanganiswa namafashamu?
Zvakaita semvura vakandimire, kune mamwe macities asitorina mvura izvozvizvi nokuti water infrastructure yavo yakakanganiswa.
Vanga vari chiremba vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Simbi Soranga, vari mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, vari parunhare neStudio 7. The Voice of America. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHaiti. Muchaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Gorera pera Haiti yakasiya padikidiki kuparara zvachose. Zvikwata zvezvigevenga zvakaparadza guta guru. Utungamiri hwezvematongerwo enyika hwakaparara. Mhirizhonga yakapararira nenzara yakasimudza musoro. Kubva ipapo, America nevainodyidzana navo pasi rose vakabatana kubatsira vanhu vemuHaiti munguva yavo yekuda rubatsiro zvakanyanya. Pachiitiko chakakokerwa neAmerica parutivi pemusangano weUnited Nations General Assembly, gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakataura nezvebudiriro yaitwa neHaiti mumwedzi mishoma yadarika. Nyika iyi yave nemutungamiri wehurumende mutsva, chikwata chemutungamiri wenyika chinofano bata matomu kana kuti Transitional Presidential Council nedare remakurukota munhano yakakosha yekuenda kusarudzo dzakasununguka uye dziri pachena vanongwewo vapfumbamwe venhengo dzekanzuro inofanofambisa sarudzo kana kuti Provisional Electoral Council vakadomwa uye chikwata chemapurisa enyika dzakasiyana siyana chiri kutungamirwa nekinya chemultinational security support kana kuti MSS chakabvumidzwa neSecurity Council chiri kupa rutsigiro rwakakosha kumapurisa eHaiti eHaitian National Police. VaBlinken vakati mapurisa eKenya anodarika mazana matatu nemakumi masere vari muHaiti vakatuma masvondo akawanda adarika zvikwata zvekutanga zveCARICOM zvakasvika kubva kuJamaica neBelize. VaBlinken vakati vanotarisira vamwe kubva kuJamaica neBahamas kuti vachatumirwa munguva pfupi inotevera. Vakati vakaona huwandu vakati kuti wemotokari dzeMSS nemapurisa vachiti Haitian National Police neMSS vari kuwedzera mabasa ekuchengetedza vachitenderera zvino hungwaru. Zviitiko izvi vakati zvino hurongwa huripo hwekuchengetedza kodzero dzevanhu nekusunga vose vanenge vatsaudzira. VaBlinken vakati pachine zvimhingamupinyi zvikuru vachiti America inoramba yakazvipira kubatsira zvinodiwa neHaiti pari zvino nekuronga budiriro yayo mune remangwana rakareba. VaBlinken vakati vatumira mari inodarika mamiriyoni mazana matatu emadhora yekutsigira chikwata chemultinational security support, motokari dzemapurisa dzakadzivirirwa, zviovha, magogorosi ekushandisa usiku nemadhroni. Vakati zvezuva iri vakanga vachizivisa kuti vari kuisa imwe mari inoita mamiriyoni zana nemakumi matanhatu emadhora yekutsigira Haitian National Police kusimudzira mabasa ekudzivirirwa kwekuparwa kwedzimhosva munharaunda nekugadzira hwaro hwekuti Haiti imuke nekugadzikana. Gurukota iri rakazivisa nezvezvimwe zvirango zvekutsigira, kusungwa nekutongwa kweavo vari kushungurudza vanhu muHaiti. Vakati varipo kuda kutsinhira kurudziro yeHaiti yekuti rutsigiro rweMSS ruwedzerwe kuwanisa mari, mapurisa akawanda, motokari dzakadzivirirwa dzakawanda, madrona akawanda, zviovhaovha zvakawanda nemajenereta akawanda. VaBlinken vakati vanhu vose vanofanirwa kusunga dzisimbe vachiti nguva yekuita izvi ndiyo ino. Vakawedzera vachiti kuchengetedzeka kweHaiti, utongo hwayo hwejekerere remangwana rayo, zvose izvi zvinobva kumatano ari kutorwa naivo nevamwe vavo vari pamwe chete. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHaiti. Amaiverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadipo pano paStudio 7. Asi hamuchapa vanhu nhau here kana vakumbira, kana kuti hadzisiridzo nhamba dzinoita kuti vanhu vapiwe nhau?
PaStudio 7, paStudio 7, mazera sei hamadi vateereri nevashamarari. Koiye munangagwa anobvisa vanhu mumisika, vanhu vasina mabasa, kwadiko kungoenda hako usiku ondovhura? Kundovhura usiku sezvaanoita maelection, handi vanobo usiku? Ndozvaanofanira kuti vangeita izvozvo. Pano kutambudzise mweya yevanhu, vanhu vari kutsvaga chikafu, vari kutsvaga maschool fees. Uyu anotaurawo hako, uyu anotaurawo nezvake zvemazigu, mumwewo uyu handifungi kuti ari muno muzimba. Apa ari kuti US hatisi kurida, saka munode chiimani? Chidzoka yakakubu bhondi kuya kwamakabva kudhara, zigi rakonewa.
Studio 7, ndinokwazisai imi vashamarari vose muri dzenyu, uye aninani zvake munhu weZimbabwe unoda kuchiteerera Studio 7, ndinokwazisa ndichikumbira upenyu hwakaendeka kuna aninani zvake. Vanhu ndiri kutaura pano ndine hasha, hasha dzangu ndedzisi vanhu vanotaurira mapazi ehurumende ese, ringave batiko ripi, zvibazi ripi zvaro. Vanhu woye taurai muchizive kuti muri kutaura bazi rinorarama nekuda kwavanhu vari kubhadhara mateksi. Vanhu woye taurai muchizive makamirira vanhu. Ndinokupe mienzaniso, uri munhu uri kutotaurire mapurisa tisingati ndo bazi rezvemukati. Haasi kutaura zvinofadza, asi kuti zvinogumbura. Munhu ari kutaura akamirire zvikoro. Munoti gumbura vandoro, munoti uraya vamujiri pamunotaura.
Hello, Pastor Studio 7, Morisei. Yeah, guys, dango kudze kutika. We mfesa ka chibuda chitara Studio 7 kudanzi ma helikopter akatakura munhu kupi kupi. Sa, wanu wa 2 waruta wa anzi ndo ma helikopter akatakura wanu wanu 2. Nyika munu mose 15 million wanu ma 16, 17 kukwanzi. E, ningu ya akatakua kumbaku kuchipaya kuchipata shakata ya kenis kwa kakati. So, shumwezi nitu. Wanu 2 shua ndanga mbatu pembe zwanyika yesi kudanzi watakura na chikupuku.
Nasi mbufurewa mashoko angu pa Studio 7 ndane nguwa ndichitumira mashoko angu pa Studio 7 nasi musiru kwanisa umunditi nimbota urao apa ndata urao nyaya edu ye Ziggy nasi kuti Ziggy riku tinakiza usinga ituwa madonera riku ita because airtime yedu ya kushanda ye Ziggy kakunyanyori shandisi ku airtime nikuma bundles sandota na Ziggy kuti Ziggy rinu ushanda wa zimu nguwa zokanyanya especially ku airtime
sepa Studio 7 napa murise ndine mashoko angu mashoma shoma ndo datu mungo Vanorongo Chamachiwana would quasi Zanpiv, Sazodi, Gavati the Camera, Panabono was Sazan Sanpiv, Saga, Mundungo was at the Camera.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisine ne Studio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wechitendero Gogolona chasakara anobva kwachivi. Ngatinzwei hurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ava ndigogo chasakara. Inzwaiwo nyaya yangu hama we. Ndoto kwa nechifu.
Makadi mwanangu. Magitare ndakatanga kuafarira mu 2012. Asi kutangisisa chaiko ndaingoafarira ndiri mudiki ndichinzwa vana Margaret Singana vachiimba na Jimmy Cliff na Dobby Gray.
Gogoma inakidzwa imi maiterera vana Dobby Gray. Hama neshamwari vaiti kudii manje.
Hama dzangu dzaiseka. Ndakatanga ndichisekwa hama dzangu dzinonditsigira zvikuru sei mukoma wangu andinoteedzana naye anonditsigira zvikuru kwazvo.
Matambudziko api yamunosangana nawo imi?
Machallenge atinosangana nawo inini ndeyekushaya mari yokunotsikisa nziyo nemavhidhiyo. Haipapapo pane nyaya ipapapo. Saka ndinotoita zvaya zvokuti pamwe ndikarova zvidhinha ndikapisa ndopo ndomboenda ndonotsikisa zvangu. Vanoda kundiwana, vanondiwana apa namba dzinoti 0777487921 ndopa ndinowanikwa.
244 yezo. Tave kukumbira kwamuri samasimba.
Mune mashoko era mungasiro vatsigiri venyu.
Vanditsigire ndoda kudzidzisa vana mazuva ano. Vana vechidiki vasikana nevakomana havasi kuita zvakanaka, saka ndochinhu chandinonyanyisisa kuti ndipinde mazviri ndibatsire vana vechisikana vanongoti chero nguva yavafunga vanoda kuroorwa nguva isati yakwana. Ndinhu zvandinoda kuti ndisvike pazviri izvozvezvo.
Chitipai kamwe chete kehoza Friday timboti ombi chan.
Nziyo yandinoda kutanga nayo ndiyo inonzi denga ririko.
Vazukuru, kuteerera kwakakosha. Ukangoteerera unopinda kudenga. Usateerera vazhinji vakafuka masaga, vamwe vakaita gwembe, vamwe vakaita manza nokusateerera.
Manzwa hurukuru yaitwa naGogolona chasakara naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nyaya yekubiwa kwemari inoita $4 million kuulawayo. Anokuonekai nemufaro ndimi wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Gibbs Dube.
kutenda cherima kutenda wauya nacho inzwa ishoko randa uya
sokuisika December ku VOA Ndebele.